See you right after the international news.
Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tichitefe nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro chipumi 8 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika unoramba uchikwira zvakanyanya.
Izvozvi zvakona ndakapatika chokwangu vagaira nako kuti kanga zviti aparara iye zvino katambarara.
VaKrisi Mutsvangwa veZanu PF vanoti MDC yave zuru rakapinda nyoka.
Vamutsvangwa ava munhu anotaura zvisina nematuro ese. Hakuna bato rinonzi riri kufa. MDC haife yakafa.
Asi vaCharlton Wende veMDC Alliance vanoti izvi zviroto. Iyi ndiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus munyika hwasvika pamazana maviri nemakumi masere nevaviri kana kuti 282. Asi vanhu vafa vachiri vana uye vapora vave makumi matatu nevana kana kuti 34. Harare ndiyo ine vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi vave makumi mapfumbamwe nevapfumbamwe ichiteverwa nevateveleland south nemasvingo. Zvichakadaro mashoko atumirwa kuStudio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika zviuru zana nemakumi masere nezvina kana kuti 184,000 vabatwa nechirwere checoronavirus muAfrica. Vashaya vadarika zviuru zvishanu nemakumi manomwe nemumwe kana kuti 5,071. Vapora vadarikawo zviuru makumi masere nechimwe kana kuti 81,000. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamiriyoni manomwe kana kuti 7 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iyo iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika zviuru mazana mana kana kuti 400,000, vapora vachidarika mamiriyoni matatu kana kuti 3 million. Dare repamusoro nhasi ratura mutongo wekuti chikwata cheMDCT inotungamirwa naMutare Tokozani Kupe chimbomira kutsiva nhengo ina dzeparamende dzakadzingwa mumatare eparamende zvichitevera chikumbiro chakasviswa kudare naMuzvare Tawita Kumalo naSenator Lilian Timvius veMDC Alliance. Thomas Siripasi anotipa nyaya iyi.
Vachitora mutongo wavo panyaya iyi, mutongi wedare repamusoro vaJoseph Mafusire vati chikwata chamuzvare Kupe chimbomira kutsiva nhengo dzeparamende idzi pakamirirwa kunzwikwa kwenyaya yakakwidzwa kudare neMDC Alliance yekuti chikwata ichi chainge chiine kodzero here kana kuti kwete yekudzinga nhengo dzakapinda muparamende dzichishandisa zita rekuti MDC Alliance. Zvaturwa nedare zvatsinirwa negweta reMDC Alliance vaCharles Kwaramba.
Zviripo ndezvokuti Senator Timvius naTabita Kumalo vakanga vakadzorwa kubva kuparamendi nekuSenate negrupu raNamunzora. So zvavazoita ndezvokuti vakazomanya kukoti vakati aiwa gurupu iri ngarirege kuti kuzadzisa zvigaro zvedu kuparliament nekuseneti. So vanga vachisika inonzi interdict pachirungu yekumisa gurupu rana Munzora naona kupe. So koti yatenderana navo ikavapa chikumbiro chavo chekuti kuzadziswa kwenzvimbo dzavo muparliament nemuseneti kumbomira zvichimirira kutongwa kwenyaya yavo yekuti kutombodzorwa kwavo yavanoti riko kwakanga kusiri pamutemo.
Zvataurwa navakwaramba zvatsinirwawo namuzvinafundo Love Mo Madhuku avo vari kumirira muzvare kupe.
Judge we High Court va mafusire vabvumirana nechikumbiro chakaitwa navatabita kumalo na Timvius chekuti zvigaro zvavo zvemuparlament zvimbomira kuitwa umwe munhu kusvika nyaya vakakwidza kudare yekuti kubviswa kwavakaita muparlament hakusi pamutemo. Judge avabvumirana nazvo ingori temporary kuti imbomirire nyaya yavakaunza kuti ipere. Kana yazopera then nyaya yozoenderera most kwanisa kuona kuti vakana vakaruza uku ndokuti mapositions avafiliwe.
Vamadhuku vati vachakwidza nyaya iyi kudarire pamusorosoro resupreme court.
Ndanichinzwa nemaclients edu vanga vatotaurira kare kuti tiverenge judgment kuti hatisati taiverenga. Tapedza kuverenga judgment tikaona zviri mujudgment zvitaridza kuti judge haana kunyatsotarisa nyaya zvakanaka. Tirenge tichikwidza nyaya kusupreme court pazvenge zvichitwa nhasi izvozvo. Saka izvi tiri kumirira vari kutora judgment toiverenga toona kuti pane magrounds here kuti tiendese nyaya mberi kusupreme court.
Zvichakadai nyaya yekutorwa kwakaitwa muzenda webato iri weMorgan Tsvangirai House nechikwata chamuzvare kupe svondo rapera yakatarisirwa kunzwikwa mudare repamusoro munguva pfupi iri kutevera. Zvitevera chikumbiro chakasvitswa nechikwata chavaNelson Chamisa nevari kunzi varidzi vemuzenda uyu chekuti udzoserwe mumaoko echikwata chavaChamisa. Munyori mukuru muMDC Alliance vaCharlton Wende vati vari kumbotevedzera mutemo pari zvino vachiti vatsigiri vavo vanokwanisa kutora muzenda uyu nechisimba kana vachida.
Koti tichitaura nyaya yedu kuti disu tine building disu tanga tichigara ipo saka takaita application non spoliation saka ndio yatamirira kuti iitwe. So even kana vene ve building vakapindawo pa application yedu ipapo vari kuconfirmawo kuti isu ndisu tine mvumo yekunge tiri pa harvest house nyangwe hazvo takatorwa nemasoja pakati peusiku. Isu tiri bato rinoda kuita zvinhu zvemutemo tichitedzera mutemo wenyika tichitedza bumbiro redu reconstitution. Otherwise that hatisingatedzere hazvititorere kana time kuti mamembers edu emudisi neuwandu hwavo vese vaende vanotora building. But tiri kuvati aiwa garai kwamuri ikoko tipe mukana maloya kuti vagadzise nyaya. So I'm hoping kuti by today or end of day tomorrow tinenge takwanisa kunge tiri pa harvest house zvakare tichita basa redu.
Hatina kukwanisa kutaura namuzvare kupe kuti tinzwe pavamire panyaya iyi asi munyori mukuru weMDC vaDouglas Monzora vakati ndivo vane kodzero yekuve mumahofisi aya sezvo vachiti ndivo varidzi vebato sezvakatorwa nedare reSupreme Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi.
Magweta maviri vatapiwa makanza pamwe navaJoshua Chirambwe vakasungwa mukupera kwesvondo vamiswa pamberi pedare ramagistrate nhasi muHarare vachipomerwa mhosva yekutyora chikamu 184 chemutemo weCriminal Law Codification Act. Gweta riri kumirira vaviri ava vapaida moyo Saurombe veZimbabwe Lawyers for Human Rights vanoti vamakanza navachirambwe vapiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso inoita zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika uye vanzi vazviratidze kumapurisa kamwe chete pasvondo uyewo kuti vasarende magwaro avo ekufambisa kudare. Rimwe gweta vatavane mupofu vakasungwawo svondo rapera vachipomerwa mhosva imwe cheteyo uye vakabvisiswawo mari yechibatiso kuti vatongwe vachibva kumba kwavo. Mamwe magweta maviri akambinga achipomerwa mhosva imwe cheteyo valowmen Chimuriwo naamai Choice Damiso vazonzi vave vafakazi munyaya iyi. Mhosva iyi inonzi yakaparwa muchireme kunge magweta aya asvitsa kumatare zita rinonzi nevachuchisi nderekunyepa ravasimba raShezuze avakapikisa gore rapera kudomwa kwavakumbira ihodzi semuchuchisi mukuru wenyika vachiti vakanga vasingakodzeri kuwaniswa basa iri sezvo vakanga vasina kubuda zvakanaka mubvunzo dzavakaita. Kusungwa kwemagweta aya kunouyawo munguva iyo rimwe gweta vadhumisane Dhuwe vakasungwawo kubulawa yesvondo rapera vachipomerwawo mhosva yekutyora chikamu 184 chemutemo vachinzi vakafodya magwaro munyaya yavaishanda segweta. Sangano remagweta anorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Lawyers for Human Rights rakashoropodzawo zvikuru kusungwa kwemagweta uku richiti kunombonyikidza mashandiro avo. Rimwe sangano rinomirirawo magweta reYoung Lawyers Association of Zimbabwe rashoropodzawo kushungurudzwa kwarinoti kuri kuitwa magweta. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi, taita hurukuro negweta riri kumirira magweta akasungwa aya vapaida moyo saurombe.
Vatapirwa makanza vari kupomerwa ivo nemhosva yekuti vari kunziwo vakagadzira munhu anonzi Simbarashe Zuze. Mapurisa vari kuti munhu uyu haako, hakuna munhu akadaro. Vamakanza mukacherechedza ndogweta rakapiwa basa navaZuze rekuti riende kudare reConstitutional Court, ivo vakaistructawo advocate Tabani Mpofu kuti vaende nenyaya iyi. Saka vari kunzi imi vaviri ivo navampofu makagadzira munhu asipo anonzi Simbarashe Zuze, saka vari kupomerwa nemhosva yedefeating the course of justice. Vachirambwe vari kupomerwa zvakare nesemhosva iyoyo, asivo vari kunzi mushure menyaya yavaZuze yabudiswa nedare, kana kuti nyaya yavaZuze yanzi due to matechnicalities anga aripo aisisiri pamberi pedare, wakaenda ukanotora affidavit ravaZuze ukauya narowo kudare iwewe ukasachinja zvakawanda yavanoti iyo plagiarism, ndomhosva mbiri dzavaro.
Ivo vaSimbarashe Zuze munhu anorarama here, uye kana ari munhu aripo, chii chiri kuita kuti magweta asavaendesa kumapurisa pane kuti varambe vachishungurudzwa nekusungwa uku?
Chasakisa kuti magweta asungwe hatisatiwo tachinzwisisa, nokuti vaZuze munhu anorarama, munhu akadaidzwa kumapurisa kaviri kese kuti azviratidze kumapurisa kuti ariko munhu anonzi Simbarashe Zuze. Vakaenda kumapurisa mukati megore ra2019 vakazvirakidza kumapurisa. Saka chiri kusakisa kuti magweta asungwe hatisi kutochinzwisisawo isu semagweta kuti chii chiri kukonzera, nekuti vaZuze mukacherechedza paweekend vakabuda ivo pasocial media vaine vhidhiyo yavaitaura zvakare, vakarakidza zvitupa zvavo nepassport kuti ndiriko uye ndini ndakapa magweta basa rekuti vaende kuConstitutional Court vanochallenja kuapoindwa kwaprosecutor general. Saka zviri kutoti kachikamadzawo kuti tiri kusakisa kuti magweta asungwe chii.
Saka iko kusungwa kuri kuitwa magweta uku vasaurombe kunokanganisa zvakadi mashandiro emagweta?
Zviri kuitwa izvi zvinoita kuti kushanda kwemagweta kunetse mukati menyika. Chatingaita kukurudzira kuti magweta ngaasashungurudzwe, nokuti basa ravo kumirira vanhu, vanhu vasingagoni dzimwe nguva kuzvimirira, vanhu vasina izwiro kuzvimirira vari voka.
Avanga vari gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vapaida moyo saurombe vari parunare muHarare neStudio 7.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza 6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pa shortwave.
Vaimbo vechipanga mazano chemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaChris Mutsvangwa vabvuma kuti pane huori hukuru huri kuitika muhurumende, vachitiwo bato reMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa rave kuparara. Nonorai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura nezuro pamusangano webato rezanupf weprovincial coordinating committee wakaitirwa pachikoro chechinoya high school, vamutsvangwa vanoti nyaya yehori iri kuitika zvakanyanya munyaya dzekutenga mafuta edzimotokari fotereza pamwe nekuwanisa nyika mari yekunze zvikuru madhora ekuamerica. Vamutsvangwa vanoti hapana zvinhu zvinofanirwa kunzi hazvibvunzwe zvine chekuita nemafambisirwo ari kuitwa upfumi hwenyika.
Tunofana kuti tione structure ya ekonomi yedu kubvira nyaya foreign currency, nyaya kutengeswa kwemafuta, nedzimwe zvakawanda, nyaya kutengeswa kwefertilizer. Tirikungoona kuti mafarmers haasi kubudirira asi vari vari kurima. Nyaya foreign currency inofana kuti itatiku. Ngatirege kuti pane chimwe chinhu chakabvundika chisingabvunzwe. Zvese zvoda kubvunzwa izvozvo. Kuzi vanokwa kuzva kuti vakapinza mari yavo munyika muno akaisa 10 million. Haamuke mangwana achinzi yaallocateswa yaitiswa chii. Izvozvo ndozvinoita kuti investors vade kuzva sare kuisa mari yavo. Titaure negovernment, na minister of finance, na president, kuti we want a reform of the financial system.
Vakatiwo pane vanhu vari kurongera mari yenyika, vana vava munangagwa ivo vasingazive, nokudaro vanhu ivavo vanofanirwa kuferefetwa.
Raita weakness re kuti pane vamwe vari kutora mari vamwe in allocation. Let it be visited. Andoverenga sorry varai. Ndoverenga mushibwa kuti vana va president vazobatsirwa vakadai nenyaya yeGDG. Saka pane vamwe vanoronga mari dzenyika president vasingazvizivi. Kana zvinzi vanhu vakadai kuti iyo iri mari yenyika. We want that to be revisited so that the only constitutional person and authority mune nyika muno kudira nemari ave in charge. Because ndiye anovhotirwa nevanhu anobviswa pevanhu. Masystems anga ari kugara, if they need to be revisited, akasiwa nevarungu, anga akarogerwa nemajipoti, we want them redone.
Vamutsvangwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavirira dzaimbotsigira bato rinopikisa reMDC dzave kutaura nehurumende yevamunangagwa kuti vemabhizimisi nevarimi vadzoke kuzoita zvemabhizimisi munyika. Vamutsvangwa vanoti nyika dzekunze zvikuru dzekumavirira dzaimbotsigira bato rinopikisa reMDC dzave kutaura nehurumende yevamunangagwa kuti vemabhizinisi nevarimi vadzoke kuzoita zvemabhizinisi munyika. Vanotiwo bato reMDC rave kutoparara uye vachamisa upenyu hwavo munyaya dzezvematongero enyika wasvika kumagumo.
Izvozvi zvakona ndakapati kacho kavangu vagaira nako kuti kangazviti kaparara iye zvino katambarara.
Munyori mukuru mubato reMDC inotungamirwa navachamisa vachauton hwende vanoti bato ravo rakasimba harisi kufa uye zviri kutaurwa navamutsvangwa kurota vachiyamwa.
Vamutsvangwa ava munhu anotaura zvisina nematuro ese. Hakuna bato rinonzi riri kufa. MDC haife yakafa. Izvi zvinhu zvekuti kubvira even hurumende yakanga iripo yakazama vatsvangirai vachiripo vachirohwa vachishungurudzwa. Chinangwa chavo chiri chekuda kuuraya MDC. MDC bato rakasimba harigoni kuti rife. Vamutsvangwa vachatofa vakaisiya iripo.
Vahwende vanoti ichokwadi kuti hurumende yevamunangagwa iri kuda kuparadza MDC Alliance asi vanoti vacharamba vachirwa semvumba.
Vamunangagwa vanoda kuuraya MDC Alliance kuti varambe vachikwidza mapurize, varambe vachizvinyirira vanhu. But isu taramba, hatigone kuti timbunyukidzwe navamunangagwa, hatigone kuti tisarende bato redu reMDC Alliance kuna vamunangagwa. Kana kuchinzi tichafa chirwira kodzero dzedu sevana veZimbabwe, kodzero dzedu sebato reMDC Alliance, so tichafa tichirwira.
Nyaya yekusagadzikana kwezvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika muZimbabwe yave kukanganisawo kudyidzana kweZimbabwe nedzimwe nyika, sezvo European Union nehurumende yeAmerica vari kushora hurumende yevamunangagwa vachiti iri kudzokera mumashure muutongi hwejekerere nenyaya yekumbunyikidza kodzero dzevanopikisa. Nyaya yekutumira mauto nemapurisa kumuzinda weMDC Alliance weMorgan Richard Tsvangirai House iri kunze nenyika idzi inoratidza kuti Zimbabwe haitevedzeri mutemo. Ndakamirira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Asi munokwanisa kuramba muchitinzwa paIntelsat 20 kusvika musi wa 30 mwedzi uno. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Rambai muchiteerera zvirongwa zvedu, asi iko zvino muri pamasaisai amunokwanisa kunyatsotibata.
Kusamira zvakanaka kwezvino munzvimbo dziri kuchengeterwa vanhu vari kubva kunze kwenyika, uye kukwira zvakanyanya kwehuwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere ichi kunyanya kunyika dzinodyidzana neZimbabwe zvakanyanya dzakaita seSouth Africa kwave kupa kuti nyanzvi munyadza zveupfumi dzitye kuti chirwere ichi chinogona kupa kuti zvipatara zvemuZimbabwe izvo zvagara zvichinetseka zvibve zvagwadama. Rutendo Mawere anotipa nyaya inotevera.
Bazi rezveutano rinoti uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus hwasvika pamazana maviri ane makumi masere nevaviri kana kuti 282, vakawanda vacho vari vanhu vari kudzoka kubva kuSouth Africa, Botswana, Zambia neBritain. Kunyange dzimwe nyanzvi munyaya dzezveutano dziri kuti vamwe vanogona kunge votapurirwa chirwere ichi munzvimbo dzavari kumbochengetwa kuti vavhenekwe, gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyo vanoti zvinonetsa kuziva kuti chokwadi here.
So the issue regarding the infectivity rate within the quarantines, you know, is a reflection of the fact that the disease is coming from outside. We cannot overrule that. You know, it's not happening elsewhere.
Tingarambe kuti vanhu vakawanda vari mumaquarantine zones aya vari kubatwa nechirwere ichi. Asi kuti tizive kuti vanenge vachibata imomo here kana kuti vanenge vauya nacho zvinenge zvinoti netsei.
That's a very tricky one. You know, all we know is that we are picking candidates who are positive within the quarantine areas.
Dr. Moyo vati munguva inotevera vachatanga kuongorora vanhu vasati vatombopinda munzvimbo idzi kuitira kuti vagare vatopatsanura vari kurwara. Vamwe vakadzoka munyika vachichengeterwa paHarare Polytechnic vasina kuda kudomwa nezita vatenda kuti vagara kwenguva yakareba vasina kuvhenekwa.
Pari kuti hakuna matest kits. Makitsa matests akaitwa kanga kanenge kari kuti kana wapinda nekubite bridge kanenge vari kutitora keropa kaikai. But upon arrival mucampus munoma utestwe because havari kuti havana makitsi. Ivo vacho vatori munomo vane madesi mamwari due for testing havasati vatotestwa. Zvinogona kutodaro kuti tiri kuzadzana because umwe munhu anoya asina. But whether vatestwa vave kana vasina kutestwa, hapana screening criteria yavainayo inotsanangura kuti imi makatestwa garai apa musazangana neava.
Sachigaro wesangano revana chiremba vanorwira kodzero dzevanhu muZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Fortune Nyamande, vanoti vari kushushikana nezviri kuitika mumaquarantine centers vachiti Zimbabwe haisi kutevedzera zviga zveWorld Health Organization.
Magariro ari kuita vanhu munzvimbo idzi haana kutsarukana. Tinoda vanhu havana mvura yekugeza, havana sipo yekugeza maoko avo, havana chikafu chaicho chinokwana, uye pavanorara havasi kurara vachiobserva yatinoti social distancing. Kana masenders aya haasi kusvika pane zvinotarisirwa nesangano reWorld Health Organization.
Dr. Nyamande vati vari kushushikanawo nekuti kubvira zvakataurwa nedare repamusoro reHigh Court kuti hurumende igadzirise kuri kuchengeterwa vanhu, ongororo yavo inoratidza kuti hakuna zvati zvachinja.
Tinotarisira kuti vanhu vanotestwa on day one, votestwa zvekare musi waunobuda muquarantine center. Vachinge vatestwa on day one, tinotarisira kuti vanofanira kuwana maresults avo nechimbi chimbi kana zvichibvira within 24 to 48 hours. Nekuti hazvibatsiri kutesta vanhu mozovapa maresults after 14 days. Kureva kuti vanenge vavangana zvekare nevamwe vanogona kunge vaine chirwere ichi.
Chiremba Dr. Brighton Chireka vanoshanda kuBritain vanoti pari zvinhu zvichiri nani hazvo sezvo pasina vanhu vakawanda vari kurwara vanoda kuendeswa kuzvipatara, asi zvikachinja nyika inosangana nematambudziko makukutu.
Vanhu vakabata chirwere vakawanda, zvipatara zvedu hazvizokwanisa kuti zvivega zvichengete vanhu vachona vanezenge vachida kupinda muchipatara. Chatiri kutenda pari zvino ndezvekuti vanhu vazhinji vari kubata chirwere ichi havasi kurwara zvokuda kupinda muchipatara. And ndizvo zviri kuitika kwese nyika dzose. Vazhinji ruzhinji rwakawanda runorwara zvaro asi harikwanisi, hazvisi serious zvokuti vanoda kupinda muchipatara. Ativo vashoma vachona vanoda kupinda muchipatara vakange vachizowanda, zvinoreva kuti zvipatara zvedu zvinotanga kusakwanisa. Nokuti zvipatara zvedu semazera atinoita tinongori nezvimabhedhi mashomanini.
chave kuchikisa vakawanda inyaya yevanhu vakawandisa vabatwa nechirwere ichi kuSouth Africa, iyo inodyidzana zvakanyanya neZimbabwe. Nyika iyi yava nevanhu vanodarika zviuru mazana mana nemashanu vabatwa nechirwere ichi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Mitambo. Mutambi wenhabvu weZimbabwe ane mukurumbira Marvelous Nakamba atarisana nemasvondo mashanu akaomesesa muupenyu hwake munhabvu panguva iyo Knowledge Musona ari kutsvagawo basa. Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Nakamba uyo anotambira Aston Villa muEnglish Premier League atarisana nemutoro mukuru wekuedza kupunyutsa chikwata chake icho chatarisana nehondo yekuti chisabude muEPL. Upenyu Aston Villa mugungano iri huri patambo sezvo chikwata ichi chiri pachinhanho chegumi nepfumbamwe mugungano rine zvikwata makumi maviri. Zvikwata zvitatu zvepasi ndizvo zvichabuda muEPL pachapera mitambo iyo ichatambwa kubva musi wa17 Chikumi kusvika 25 Chikunguru. Aston Villa ine mitambo neLiverpool, Chelsea, Man U, Arsenal, Sheffield United neWolves, idzo dziri kurwira zvinzvimbo zvekumirira England muEurope gore rinouya. Mune mimwe mitambo Aston Villa iri kusangana neNewcastle, Everton, West Ham neCrystal Palace, idzo dzisinganyanyo vhundutsa. Bournemouth, Watford neWest Ham dzine mapoints makumi maviri nemanomwe, mapoints maviri chete pamusoro peAston Villa. Norwich iyo iri pasi pasi ine mapoints makumi maviri nerimwe chete. Asi Nakamba haasire ega ari panguva yakaoma sezvo kapiteni wemaWarriors Knowledge Musona asati awana chikwata chekutambira. Chikwata chake cheAnderlecht chazivisa kuti Musona haasisina nzvimbo muchikwata ichi. Anderlecht yanga yamboendesa Musona kuAS Eupen uko akanwisa zvibodzwa zviviri asi chibvumirano chavo chakapera. Mashoko ari kufamba anoti Eupen yacho pamwe neKaizer Chiefs neMamelodi Sundowns dzekuSouth Africa dziri kumudawo asi zvichienderana nekuti Anderlecht yacho iri kuda mari pakumutengesa. Musona naNakamba vari kudiwa vaine pfungwa dzakagadzikana apo Zimbabwe iri kusimudzira rwendo rwe 2021 Africa Cup of Nations ne 2022 World Cup. World Cup Zimbabwe iri mugungano rimwe chete neGhana, Ethiopia neSouth Africa. Umo mungorori wemutambo wenhabvu vatakudzwa mushinga vanofunga kuti Zimbabwe ikakunda mumitambo yese yepamusha ino budirira.
Tinangohwina games zedu ka choqualify.
Asi mutsigiri weCapes United vaPhilip Regede vanoti makundano maviri aya ari kuda gadziriro yakasimba.
Kuti tikwanise kunge tichizobudirira pagroup apa mapreparations anofanira kunge achitotangwa as early as soon.
Zifa yave nemari yekurongera maWarriors mitambo yekuyadzana masimba ine mutsindo nedzimwe nyika mushure mekupihwa mari neFIFA neimwe iri kubva kuConfederation of African Football. Muma kwikwi Nations Cup Zimbabwe iri kusangana neBotswana, Zambia neAlgeria iyo ine mukombe uyu. Pari zvino Zimbabwe iri pachinzvimbo chechipiri nemapoints mana, mapoints maviri pasi peAlgeria iyo iri kutungamira gungano iri. Mitambo iyi yakambomiswa pari zvino nekuda kwechirwere checoronavirus kunyangwe dzimwe nyika dzatanga kutamba nhabvu dzakaita seGermany. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM nhasi tiri kutarisa nyaya yekukwira zvakanyanya kunonzi kwoita huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzanhasi. Huwandu hwevanhu vari kubatwa nechirwere checoronavirus hunoramba huchikwira zvakanyanya munyika. Vakristu Mutsvangwa veZANU PF vanoti MDC yave zuru rakapinda nyoka, asi vaCharlton Wende veMDC Alliance vanoti izvi zviroto. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivei nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@vovnews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa.vovshona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.